vachitaura pamusangano wekutsanangura uronga hwebvrm vange vakarongwa nezimbabwe election support network mumusha wedondotombo kumarongera nhasi vagari vemuguta iri vati vanozviziva kuti chirongwa ichi chinoderedza mukana wekubirwa asi vanoti pane zvakawanda zvinofanira kuitwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena vanotiwo sezvo pachishandiswa mitezo yevanhu yakaita sezvigunwe maziso nezvimwe vanhu vanogona kupinda mitsekwende yekudamburwa maoko sezvakaitika muna 2008 vachemin mataka vaudza musangano uyu kuti vezimbabwe electoral commission zec vanofanira kuona kuti urongwa hwebvr hauzoshandiswa kuvhundutsira vanhu
takaona tichita matambudziko kana tichinge takusvika kumaelection kazhinji vakunzi vakashandisa tambo maziso netsiye dzambotaurwa namukoma vhirera handizivi muno munhu have ahistory yemashort sleeve nemalong sleeve hazvikuzobatsira kudamburwa kwevanhu vakawanda maoko here kuitira kuti musi wacho nekudzidzwa kwavo maziso handitira ndoinewo mubvunzo zvangu vanada kuti ndibvunze
vatiwo kunyange hazvo urongwa uhu hwakanaka chose vanoti hapana nguva yakakwana yekudzidzisa vanhu pamusoro peurongwa uhwu mashoko aya atsinirwa namai viola nyawasha vanogara mumusha weparadise avo vati vazhinji kumaruwa havana ruzivo pamusoro pebvr
inini zvakafanani senini personally ndandizvisisa advantage yangu ndeyei yekuti ndinobvata chiprobiometric asi chembere zhinji dziri kumusha dzikwanisa kunzwisisa why time yava kanonoka kuti kuzivisa vanhu ivo ngavasabhese futi maguta ngavaende kumaresetlements nekuvareserva kuti vanhu vanzwisisa vachitsanangura kune vanhu vechikuru vanzwisisa kuti chii chakakoshera kuti vanhu vavote tobmrc
mugari wemumarondera amai elizabeth garimoto vati kunyange hazvo vachifarira bvr chishuwo chavo change chiri chekuti vanhu vanogara kunze kwenyika dai vakwanisa kunyoresawo kuvhota vari kwavanogara
chatiri kunonoshinga izi chekuti kana vaitwa biometric voters taana yakanakira pakuti one vakafa havachakwanisi kuvhota nekuti zvakafana nevoters roll yakanga iriko yoikondenera manhu akafa but vaitongona munhu yeakavhota iye asipo votozobatsira kuti konhingi zvaanenge akafa vanhu avhota sei saka handizopoti kuti inowo chirongwa chako chakanakisa asi davangotiitirwa sezvekuti vari kunze vakwanisawo kuvhota
zec inoti ichatanga kuumba gwaro idzva resarudzo dzegore rinouya mwedzi unouya uye chirongwa ichi chichaitwa kusvika muna mbudzi pari zvino zec iri kutoedza michina iyi iyo iri kubva kumakambani ekugermany nechina kuti inoshanda sei isati yatanga kunyoresa vavhoti vamasimba rudzidzi vanoti havana chivimbo chekuti zec inotungamirwa naamai makarau inokwanisa kuita sarudzo dzakachena vari zvidzi vavo dzestudio 7 kuti vanotambira zvikuru chirongwa chebvr asi havasi kufara kuti zec iyo inogara ichipomerwa mhosva yekubira sarudzo nekutsigira bato rezanu pf ndiyo iri kutungamira chirongwa ichi
chekutanga ndechekuti tine kakugununa nebhodhi yacho yezeki iri kurana maelections huindependent hwayo considering history yavo sevanhu vakaapoindwa negovernment ino yatiri kurwisana nayo ichiramba kugadzirisa mareforms and alignment yemaelectoral reforms tikuona kuti iri mumashure haisati yatombotanga futi
vemapato anopikisa hapina musangano wanhasi vakaita sevafrank chamunorwa vepeople's democratic party vati mashe makumbi veprogressive democrats of zimbabwe vatiwo kunyange hazvo vachiimba nebvr vari zvichemo zvavowo zvikuru sei chekuti nguva yekunyoresa ishoma nechekuti komishoni yezec inofanira kushanda yakazvimirira pasina kupindira kwehurumende vati mapato ese achakwikwidza ane urongwa hwekuona mutungamiri wenyika pamusoro pezvichemo izvi amai hitha koga ava nemumwe ange akamirira zesini pamusangano uyu vati vachatora zvichemo zvevanhu vozvitora kuzec hurumende neparamende
tiri kuedza nepatinogona kuti tinge tichikurudzira kuti maelections aramba achifamba zvakanaka zvatinotaura muno mhatigumire muno tiri kuzviendesa kumusoro nekutraya our best
vezec vatadza kuuya kumusangano wanhasi vachiti vange vakabatikana nechirongwa chekuedza mashandiro emishina yebvr hatina kukwanisa kutaura nevakuru vakuru vebato rezanu pf marondera kuti sei vatadza kupinda musangano wanhasi kunyange hazvo vange vakakokwa ndakamirira studio 7 mumarondera ndini ivan chifera